vachitaura nhasi pachino University of Technology kana kuti CAT vamuhadzi vakurudzira vanhu kuti vapfeke zvekudzivirira muromo nemhuno kana kuti maface mask. Vamuhadzi vati chirwere cheCOVID-19 chakaita kuti vanhu vamuke nekushandisa ruzivo rwavanarwo kupedza matambudziko ari munyika, kusanganisira zvikwanisiro zvekudzivirira utachiona hwecoronavirus. Asi mumwe mushandi anogadzira maface mask pakati asina kuda kudomwa nezita anoti mari yavari kuhoreswa ishoma zvikuru zvichienzaniswa neyavari kuwana kana vatengesa zvavanenge vagadzira. Mushandi uyu anoti vari kupiwa mari zvichienderana nekuti vagadzira maface mask mangani, achiti mari yakawanda yaakatambira madhora zviuru zvishanu kana kuti $5,000, asi anoti vakambotambira $300 yose iri mari yemadhora emunyika.
On average izvezvi tangatiri tingangoti tingangoti ma5000 kubva zvatangawo kuita kubasa zviri nani aanyatsakatiwana $300.
Kachiri kugadzira maface mask zviuru zvitatu pazuva zvinovapa madhora zviuru ma600 pamwedzi kana kuti $600,000 sezvo face mask imwe chete ichitengeswa nemadhora $50. Panyaya yekuti sei pakati paine maface mask nemasanitizer akawanda zvimwe zvipatara zvichiti hazvina zvinhu izvi, mutauriri weCAT vamusekiwa Tapera vanoti akatengwa kare akamirira kuzotorwa.
Muri kuona makutukutu amuri kuona iyesaya atone maoda kudhara akatogadzirwa makambani anokwaudza atora, hatisi kugadzira tichengeta gozikuzati kunze kwakaipa COVID ikawanda. So yese muri kuona ma20 liter ma500 mils ma100 mils aya ese atone maoda dzaana kuraudza atora.
Vatapera vatadza kutaura kuti vakangopiwa mari nehurumende yekutanga kugadzira zvikwanisiro zvinoderedza kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Satayo vanoti zvinoshamisa kuti vamwe vana nevari kunyoresa bvunzo vari kushaya maface mask asi achingogadzirwa muzvikoro. Vakwatayo vanotiwo zviri kuitika mukutenga zvikwanisiro zvinoratidza kuti uori watekeshera muhurumende. Vakwatayo vanotiwo zviri kuitika mukutenga zvikwanisiro zvinoratidza kuti uori watekeshera muhurumende.
Kana chinoyungu kuri kugadzirwa mamakisa akawanda zvikuru mazuva anobudiswa anopfuura ma3000 kuti vana vapihwe muzvikoro, asi chinotishamisa ndicho chekuti hazvisi kusvika. Asi ndomunariro wayo, ndomuitiro wayo shiri iyo inomuzambezi kuti zvinhu zvishoma zvinenge zvichibuda vanhu vachitorawo vachiisawo pakadai.
Vamwe vapinda musangano wanhasi vanoti hazvina kujeka kuti ndiani chaiye ari kuwana mari pakutengeswa kwezvikwanisiro zviri kugadzirwa muzvikoro kana zvichadza kupanana zvikwanisiro. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.